Mumiriri webazi reUnited Nations Population Fund kana kuti UNFPA munyika Dr. Esther Muia vachiparura chirongwa ichi vakati vanhu vanofanirwa kucherechedza mazuva 16 kurangarira kumiswa kwemhirizhonga yemudzimba mazuva ose pagore kwete mumazuva akatarwa. Vachitaura pakupemberera kuvhurwa kwemusha wekupotera weavo vanenge vashungurudzwa mudzimba muchinhoi, Dr. Muia vanoti nyika inofanirwa kurangarira kumiswa kwemhirizhonga yemudzimba mazuva ose kuti uwandu hwemhirizhonga dzemudzimba huderere.
I think in Zimbabwe we should think about activism not of 16 days.
Kana muri muZimbabwe, tinofanirwa kupemberera mazuva ekudzivirira mhirizhonga dzemudzimba kwemazuva 365, nokuti kuvira kodzero dzekubvisa mhirizhonga mudzimba hazvifanirwi kuitwa mazuva 16 chete. Zvinofanirwa kuitwa mazuva 365 uye maawa 24 pazuva.
Vachitaurawo pachiitiko, mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland West amai Priscilla Makotose vakataura vakamirira mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakati mhosva dzemhirizhonga dziri kuwanda gore negore.
Taakuverengedza panyaya dzese dzananga ndichitaura idzi, muna 2018 kwakaripotwa makesi 20,629. Vakamiririra vakuru vedu tichiti isu ngatibatsiranei pakurwisana nedambudziko iri.
Vakaenderera mberi vakati gore rino kwakaparwa mhosva dzine chekuita nemhirizhonga dzemudzimba dzinosvika 20,250,034 zvichienzaniswa negore rapera apo pakaparwa mhosva dzinosvika 20,092. Amai Makotose vanoti havasi kuzopeta maoko vanhu vachipara mhosva dzekushungurudza vamwe mudzimba dzinosanganisira kubatwa chibharo kunonzi kuri kuparwa dzimwe nguva neveukama.
Tinodawo zvekukurudzira dziya mhondi dziya kuti hatisi kuzoneta kukuvhimai. Mungawanda mungadii, asi tiri kukuvhimai. Mazita enyu chete kana tiinawo tinenge tichingokuzvivhimai kusvika takubatai.
Bazi remagweta anomirira madzimai anenge ashungurudzwa mudzimba reZimbabwe Women Lawyers Association rinoti madzimai akawanda zvichienzaniswa nakare vari kuya kuzoyamurwa nemagweta ebazi ravo. Mumiriri wesangano iri Muzvare Melule Nyatsuro vakatiwo vamwe varume vari kurohwa mudzimba vave kubuda pachena.
Isusu seorganization tino kuita nezvema women and law in Southern Africa nditi. So tinomirira kodzero dzemadzimai. Takamirira kodzero dzemadzimai, hatingoende kukoti chete. Tinobatsira, tino empower vakadzi. Hakusi kuti vakadzi chete ndo vari kungoya. Nevarume tinotoona kuti turnout yevarume yava kutouyawo vachidawo maservices. Asoka varume vari kuuya havasati vanyanyowanda. Maybe inyaya yekuti vanenge vachingonyarawo kuti ndinozosekwa kana kuti ndinozodini. Bati
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mazuva 16 ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga dzemudzimba kubva musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita. Gore rino mazuva aya ari kurangarirwa pasi pedingindira rakanangana nekudzivirira kubatwa chibharo kana kuti Prevention, Protection, Participation and Services and Gender-Based Violence. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.